Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa uko huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks avakatsakatika svondo rapera mushure mekurwisana nevaivhima mhuka zviri kunze kwemutemo vanobva kuZambia yakawanikwa nezuro muLake Kariba. Mutauriri weZimParks vatinashe Farau vanoti mitumbi yavaTimothy Tembo navachidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana nezuro wekutanga wakawanikwa mangwanani mumwe wacho ukazowanikwa masikati. VaFarao vanoti mitumbi iyi yakazotakurwa nendege kuendeswa kuHarare uko iri kuongororwa kuti ionekwe kuti chii chakakonzera kufa kwevashandi vaviri ava uye vanotarisirwa kuradzikwa kumisha yavo nemusi wechina. Vashandi ava vanonzi vakanga vachishanda vachichengetedza nyanza yeLake Kariba apo vakasangana nechikwata chevavhimi ava ndokukwanisa kuvasunga. Asi zvinonzi pakazoita kurwisana izvo zvakazoita kuti vashandi ava vatsakatike kusvika vazowanikwa vafa. VaFarao vanoti bazi ravo pamwe chete nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muZimbabwe neZambia vari kushanda pamwe chete kuti vaone kuti chii chakatora nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri. Takavawana vese nezuro makuseni simwe masikati, asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya. Vakabva vatakurwa nezuro wacho mande musi wemuvhuro kuti vave kuno kuHarare kuzoita kuzoona kusakaita kuti varasirwe neupenyu chii. Ndo pasvimire izvo, asi urongwa hwachana ndohwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kuGokwe nekuKariba musi wechina. Tine urombo kuti ndomamirira zvaita, asi pari zvino vanoona nezvekuchengeta zvipomhuka vedu nevekuZambia nevekusimwe dzine zvaona zvekuchengetedza kunyika vari mukati nekutsvagurudza kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe chavanga vachishandisa, uri chikepe chichanga chine treka yekuona kuti chiri papi sakasanga tiianyora kuti vanosoa chikepe chedu chiri pati ndosi takakwanisa kuwana. Asi patakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina vanoita chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Tisati takwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here kuti vakanga vazvisiya patingatipo pabesi vakanga vari kushanda vari. Sekutara kwataita kuti tichiri kuita tsvagurudzo dzekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Matima akukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa. Mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabharani.
Sei ZimParks yakaita kuti varume avaende vari vaviri kuno sangana ne vanovhima zvisina mvuma vanozikana kunzi vanenge vaine zvombo.
Sekutara kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende. Patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa tisvage zvekushandisa, vakawanda vanenge vachizipopotera vachivituka vachine zvimwe zvisina kana humbo hwekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi. Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka rine mabasa akawanda arinoita.
Vanga vari mutauriri weZimparks vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ranyorera tsamba gurukota runoona nezvidzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Amon Murwira richikumbira kuita hurukuro navo pamusoro pemari yechikoro yegore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nezvikoro zvizhinji zvepamusoro izvo zvakatonyorera kubazi iri zvichida mvumo yekukwidza mari dzechikoro. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho rine manyanga sahariputiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira, mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vanga dziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolytechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafizi, isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fizi yakakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafizi akakwira. Isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika, isu tinomirira vese vadzidzi veZimbabwe nepoli inenge iripo. Saka tichaenda tinoonesana navo kuti poli yakadai. Vachinge varamba hatimiriri ipapo, mazano edu akati wandei.
Vanga dziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muZINASU Muzvare Nenzinjege vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavaterera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chimbeja nawo takumbira kuona minista kutaura nawe mupresident, then kana zvikaramba isusu sevadzidzi tichiratidzira nenzira dzakafanira, tovaratidzira kuti hatisi kufara nekuti hatikwanisi kupinda muchinja tisinga afodi. Either way vatodinaya right to education, saka chatongosvika kwavari tichiratidzira.
Vaimbo vemunyori mukuru muZINASU vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mutengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa. Imwe yechitu iripo iri yakatogara ikwidziwa kudhara, nyaya yematransport ipato fees kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro. Kana rakwira bhazi kudhara rambova 5.50 cents, asi kana yakuita $5 kana $10 kutokwidzwa kwaita ivoko. Chikafu kukwira kwachaita kukwidzwa kwefees, mabhuks kukwira kwaita kukwira kwefees, data chachari kuti vanhu varesearch vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba vakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadande mutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora ma56 pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira uye mari idzi zicha ziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yashika ngwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana vafa nhasi uye vamwe vanhu vanodarika mazana maviri vakuvara zvichitevera kutsikirirana kwaitika parufu rwekuchema mukuru wemauto muIran vaQasem Soleimani. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana muguta remushava vaSuleimani zvichivarangarira. Kurangarirwa kwakadai kwakaitwawo maguta eTehran, Qom neAhvaz. Zvichitevera kufa kwaita vanhu, masangano enhau muIran anoti urongwa hwekuradzikwa kwavaSuleimani hwambomiswa. Vanhu vanga vachichema vanga vachipika kuti vachadzorera pane zvakaitwa neAmerica zvekuuraya vaSuleimani. Vanhu makumi matatu vafa mushure mekuputika kwebhambu muguta reGamboru mudunhu reBono kuNigeria. Mapurisa emuLiberia ashandisa zvombo zvinokachidza pamwe nemvura achibvisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira muguta guru reMonrovia. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino achishanda sezvo upfumi hwenyika hwaramba hwakaita midigari. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichatonyanya kuoma gore rino kana pasina kugadziriswa nyaya yekushomeka kwemagetsi, kushomeka kwemvura uye kugadzirisawo mitemo isina kunaka. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakapasiswa budget regore rino nematare anoti reHouse of Assembly neSenate, muzvinafundo Ncube vakati izvi zvainge zvavapa mukana wekuti varonge tsoro yekugadzirisa upfumi mugore ra2020.
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we're ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Kukurumidza kutambirwa kwebudget kuchatipa mukana wokugadzirisa upfumi nekuwanira vanhu mabasa.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe vatedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zvichaita wesi, number one, the mismanagement yemonetary policy, the mismanagement yenyaya yemari. Hamugone inini kuti mutambe mubvise US dollar when people can't trust your money. Saka every shop right now is just dollarized. Maprice ari kutengeswa nema US dollar. Yet ma salaries evanhu haasi pama US dollars. So munhu aitambira $500 teacher effective la kutambira $25 US. So that means kuti pane mismanagement ye monetary policy hapana economy. Two, hakuna magetsi. Iko zvino tiri kuita ma 18-hour, 20-hour power cuts. So pasina magetsi hapana economy.
Ko, pane muenzaniso here wekambani iri kunyanya kutatarika? Tabvunza vabiti.
There's a company known as Wato, a company iriko kwaMutare inoita zvewood. It uses 200 liters of diesel an hour kuti irane zvimushina zvavo. Now who can afford 200 liters an hour of diesel and uchiiwana kupi? So companies are shutting down. So GDP is going to be low.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kushayikwa kwemishina yechizvino-zvino kuri kupawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka mumakambani.
Retooling haisati yaitwa, makambani zvakawanda achiringoshandisa michina yekudhara-dhara, mari yacho haiwaniki. apana zvinenge zvachinja zvingangoita kuti production kuti ikwire muna January. Saka tiri kungotangira patakasiyira muna December pakutambura.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanotiwo pane zvakawanda zvekuda kuti zvigadziriswe mugore rino.
Tiri kufungidzira kuti nhau yemagetsi ndiyo imwe yenhau yehombe inofanira kugadziriswa. Pamwe kukaitwa masolutions around nyaya dzerenewable energy zvakada kufanana na solar, mahydro ari kuti netene nyaya yemvura. Kwagadziriswawo nyaya yekuti mvura inoshandiswa mumakambani neinomwiwa nevanhu inge ichiwanika, nekuti foreign currency inge ichiwanikawo kuti mabhizimusi aone kunge achitengawo zvaanoda kutenga kunze.
Vapo nyaya yenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi yakakosha zvikuru mukugadzirisa upfumi.
Zvinhu zvakati wandei, zvizhinji zvinobata ikonomi yedu. Panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instruments anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese, kubvira kuti kuvashandi, vashandirwi negovernment, tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nenyaya yekuti paitwe nhaurirano pasi peTNF.
Mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi.
Kusagadzikana kwezvinhu maindustry kuri kupa kuti zvinhuwo zvidhure uye kuti vanhu vashaye mabasa. Ndakamizulu.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vanoti kushaikwa nekudhura kwechibage pamwe neupfu kwave kuvamanikidza kuenda kunotenga kuSouth Africa. Grimaramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemudhorobha remasvingo Mountain Mjakati vanoti vave kudhorobha remesina kuSouth Africa kunotenga hupfu.
Ndezvekuti taakutoenda kuSouth Africa kundotsvaka hupfu, sezvo muno muzvitoro zvemuno zvisingachakwanisiki kuwanika hupfu. Zvitoro zvakaita sana OK, Pick n Pay hauchawanikana hupfu, wanga uri mawashona wanga uchidhura.
Mune zvimwe zvitoro zvishoma muri kuwanikwa hupfu hwakasvuurwa uye hwakatsetseka hwengwerewere nepalenda, uhwo huri kuita mari darika zana remadhora pamakirogiramu 10 kana ku 10 kg. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuhutenga kunze kweshoroma. Vakawanda vakaita sava Jacob Manzanga vanoti havasi kunzwisisa kuti chibage neupfu zviri kushayikwa muzvitoro nenyaya yenzara here, kana kuti makakatana evanotengesa nekugaya upfu nehurumende panyaya yemutengo uyo wakambokwidzwa gore rapfuura asi ukazodzikiswa.
Masvingo izhara chaiyo chaiyo, upfu hamutorina zvachose. Vanhu tiri kutambura upfu hunongoti ukauya kushopi hawo wauya, vanhu voutamuramba mhuru vachimanyirako, vanhu vachitsikirana ikoko kubva hurumende payangomanikidza vanhu veyeke mamiriyas kuti dzisayekera mitengo namasupplyers. Zvinzo zvakatanga kubva.
VaJeremiah Muchabiwa vanoti munzvimbo zhinji dzekwaguru dzakaita sekwaBhasera, bhagidhi rechibage riri kuita mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora ERTGS, iyo isiri kukwaniswa nevazhinji.
Kuno kwaBhasera chibage hakutorina uku kwose kwakomberedza ana vunjere munyikwa nekunana Micheka yaora, vanhu vari kutotambura kuti chibage vochiwanepi.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekainzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzisa dambudziko rekushomekwa kwehupfu uye yakatoita sangano nevanogaya hupfu tsvondo rapera.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment egovernment anoti GMB, veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies.
Asi mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti upfu hushayike.
If you allow market kuti ifunctione normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa munomu. Mugore ra 2010 takabaita drought, but we allowed mamillers nemarket yekuti iuise chibage inouisa. But in Zimbabwe at the present moment, two things are a problem. Chekutanga, inyaya yekuti mamillers aya hasina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion yemonetary policy inoreva kuti mira angatsvage pa4th Street pa-black market US dollar, onotenga chibage kuSouth Africa kana kuti hupfu kuSouth Africa kana kuti kuBrazil, ozochitengesa nebhondi, ozoshaya mari yekubhadhara.
Vachitaura nevagari kukuwadzana, nemusi wechishanu svondo rapera, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kutora matanho akasimba kune vanotengesa hupfu vachidhurisa. Asi vanotengesa hupfu varamba kudomwa nemazita, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuda kuti vatange vatengesa chibage nemari yakaderera, vozopiwa nebazi rezvemari, asi vanoti havana chivimbo zvachose nebazi iri, iro ravanoti riri kutadza kuvapa dzimwe mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gore rapfuura vechidiki vazhinji vanga vakatarisana nematambudziko yakasiyana-siyana, anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu nezvimwewo. Mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vanoti gore rapfuura ranga rakaomera vechidiki, asi vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti vechidiki vakabatana gore rino vanokwanisa kuzvisimudzira muupenyu hwavo.
Hongu kalenda inenge yachinja hayo kubva kuna 2019 tapinda kuna 2020. But nemaonero angu, kana usina kunyatsochinja mafungiro ako, waedza kutsvaga certain skills or some form of networking, unokwanisa kungochinja kalenda zvoramba pasina tanyatsochinja, because economy yedu is not as friendly nevanhu vechidiki.
Vechidiki vazhinji vane ruzivo rwakawanda panyaya yetechnology nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane mukana here wekuti vanokwanisa kushandisa ruzivo rwavo kuzvisimudzira gore rino?
Hongu, machallenges aripo, but at the same time maproblems ese arimo munyika, the opportunity, maonero angu, kana ukanyatsotarisa maopportunities anenge aripo ekuti munhu akwanise kuti atange something. But chinowanzonetsa ndechekuti vanhu vada kumirira kuti someone auye kuzovapa something.
Pane vechidiki vakabvawo kubatsira vechidiki vanobva kumaruwa akasiyana-siyana kuti vaonewo mabasa muHarare umo. Nemaonerenyu, vechidiki vane mukana here wekuenda vachinotanga zvirongwa zvakasiyana-siyana vachishandisa ruzivo rwavo kuitira kuti vasimudzirewo vamwewo vechidiki? Mungati chinhu chingabatsira mayouth emuZimbabwe?
Ava ndingazvamataura ichokwadi, tambopinda mumaruva tatoona kuti hazvina kumira musi able to do something. You are now supposed to have a responsibility kuti how can I help?
Mune mazwi ekupa pavechidiki vari kutarisana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa, mamiriro akaita upfumi hwenyika nezvinhu zvakasiyana-siyana?
I think we need to be united.
Mabata nyaya yekuti vechidiki vanofanira kubatana, nyaya yekudyidzana. Mungati chinhu chingabatsira vechidiki vekuZimbabwe here, sezvo pane vechidiki vakawanda vane ruzivo maererano nezvinhu zvakasiyana-siyana?
Hongu, zvinobatsira spirit. At the same time, zvinotoda kuti tive a lot of personal sacrifice. Munhu wese wechidiki zvinhu zvakaoma, so kuedza kubatanidza apa neapo, hapachisina munhu ane time yakati kwanei kuti akwanise kuzvibetsera zvinhu CV chaiyo chaiyo, ngobetsera vanhu dayo, ngatitei takadai, ngatitagetei kuapplya zvikoro takadai. Mubvunzo wenyu watonditchallengawo neniwo ndichitofunga pa-2020 papa kuti kana 2020 yakupera, what will I say I've done to help someone else in a different circumstance than yandiri?
Avanga vari mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vachitaura naMike Hove weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvikwata zvisina mbiri yakanyanya ndizvo zviri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamariketi panguva iyo Dynamos neHighlanders dzisati dzaraura vatambi vanovhundutsa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken in
Ndiyo iri kutungamira kuchenga vatambi vane mukurumbira pamarketi. Mushure mekukwezva Clive Dzingai kubva kumushowani Stars, Padinya Murapa kubva kuyadha, pamwe na Brian Grant kubva kuMove Rovers, avo vatove mukamba mavo kare. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kurasikirwa kana nemutambi mumwe chete pavatambi vavaive navo mwaka wapera. MaGamecocks ari kuda kutora mukombe uyu mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri muna 2019 nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe, mapoints matatu pasi peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vachitarisa vatambi vaunganidzwa nemaGamecocks nevavaive vanavo mwaka wapera, vari kuona chicken in ichinetsa mwaka uno.
Vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomu.
Asi murairidzi wavo Joy Antipas ari kuramba kuti vari kupinda makundano a 2020 vari chimwe chezvikwata chingangotora mukombe weleague uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. If you look at the other past couple of years, you know who is going down and you know who is going to challenge for the league. So exciting season ahead. What I can say is that definitely we're not favorites. We are just dark horses.
Asi chicken in ne FC Platinum hadzidzi dzega mukutenga vatambi vanozivikanwa, sezvo Triangle yapinda mumba meyadha ndokutora Ralph Matema pamusoro paJames Mukombwe uyo vatenga kuFC Platinum. Mashuga Shuga Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda kuDivision 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJoe Ngodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maurias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Quad Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema ume kumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Anika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechishanu ine maroto ekuita chikwata chekutanga kubva kuManikaland kutora mukombe weleague eri kumiramirawo nekutsvaga vatambi. Chikwata ichi chatora Pascal Mananga uyo akaraswa neTriangle pamwe naMarino Changa kubva kuTriangle zvekare vakanangana nekusimbisa chikwata chavo muhondo yekutora mukombe mukuru uyu. Asi Highlanders eri kusanganisira chirongwa chekukurudzira vatambi vacho vechidiki uye kutenga vamwe. Vamwe vatambi vacho vechidiki vanosanganisira Dominic Jaricha, Darlington Mkuli na Dalubule Hlodlo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo muchasangana na Mike Hove achikupai chirongwa chevechidiki vachikurukura pamusoro pematambudziko aitarisana nevechidiki muna 2019 uye tarisiro yavo mugore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko hunonzi huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzekuripira muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mena mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.